Iye inotori shoma. Matamba agara anenda kuzvikoro zvikuru sekuvarairidzi. Achida mari dzinorenja from $3 to up to $10.
Munofungei nazvo?
I think kuti izvi kutyora kodzero dzavanhu vemuZimbabwe. Nekuti tinowanzonetsa kuti paInstitution tsamba idzi dzinotinyora nai mazita kuti wabvisa ndiani usina ndiani. Saka ikoko kuzonyoresa mazita kunopa kuti vamwe vafungidzire kuti kana vasibhadhari vanokwanisa kuzorohwa, ende takazoona mamwe matichanga asina kubhadhara pamwe achizorohwa.
Saka munoti chinyi kwavari?
Saka isusu tiringoti hatifani kunge tichiora kodzero dzavanhu maringe nepolitics. Vanhu vezano vanofanira kunge vachikumbira zvakanaka kune vanoda, kwete kuita sekuti semasi yekuti ukatoregera kubhadhara pane zvauchazoona, ende shuwa uchizozviona. Takanangana namaelection, unokwanisa kurohwa, unokwanisa kubvisa pabasa.
Imimi sangano renyu riri kuitei pamusoro peizvi?
Isu tinotungamira varayiridzi. Takanyora matsamba akawanda zvikuru kwazvo, tichinyorera kuline ministry education, tichinyorerawo even kumapoliticians ose maopposition nemaruling party, tichinyora zvekare kumapurisa. Asi hationi zvichichinja because tsamba tinongona dzichiuya.
Pane rimwe danho here ramunofunga kuti mungatore kuti izvi zvimiswe?
Ya, hatizorori kuti ticomplain. Vanotaura kuti kana chinhu chisina kubudirira chakanaka, unoramba uchizama nemamwe maitiro kuti uone kuti zvingabudirira. Tinoramba futi zvekare tichiconcentrize mamembers edu zvikuru maticha, tichiita misangano kuti vashinge kubuda pachena kuti handikwanisi kubvisa mari yangu nokutya.